sarudziro dzinenge dzakadini dzinofamba zvakanaka kutaura kudai usiku vanhu vari mumitara vachiita mhaso dzavo. Tabvira kupolice station dzedu ese masevheni kuubva kuseni tiitatisa kuvhara mupolice station dzedu masevheni manheru. Vanhu vari kuvhota environment ini yakanaka nerunyararo. Zvinhu dzedu dzinofamba zvakanaka ruzhinji tiona vanhu vakawanda vauya hatine tatenoti yatingakupai percentage asi taona vanhu vazhinji vachiuya tichiona mabasa redu kufamba zvakanaka. Asi zvive zvekare tine dzimwe nzvimbo dzinechekuita setireni yekune gokwe vamwe mapolice station ari munzvimbo dzinemakosva mbizi asi inotarisa kuti nhasi zvizhinji zvinge zvichiitika asi mangwana ngepamwena kubuda maresult edu.
Tanzwawo kuti kune vamwe vakatrenwa nezek kuve mapolling officer vari varayiridzi vazodzingwa usiku hwadarika nevamwe vakuru vezek vachipomerwa kuve nhengo dzebato reccc. Ichokwadi here ichi?
Izvozvo hatisi chokwadi. Isu hatina incidendi yaripotwa inechekuita nezvinhu izvozvo yatingada kuzivisa voruzhinji. Asi hatinomuzivisa voruzhinji kuti ibasa reziva electra commission kudiplaya maofficers yainenge yatrena iyo. Asi zvekuti kudzingwa kwevanhu hatina shoko rakadaro.
Tanga tichiona kuti pagadziriro yesarudzo idzi kwanga kuchimboita nyaya dzemhirizhonga iko kugokwe kabuyuni, hapanawo here nyaya dzemhirizhonga pakati pemapato dzaitikawo nhasi?
Zvatataura kuti hakuna mhirizhonga yasati tanzwa. Kana kune zvakaitika kumatire kuti takamira kuti zopiwa nezimbabwe republic police tigozvitarisa tigozviongorora, asi isu hatina chatati tapiwa so far. Asi basa redu riri kufambira zvakadi zvakanaka, vanhu vari kukasita mavhoti avo.